United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5, 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Chikwata chavachavangu pane wokunetsana kukuru panyaya yemahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavatsavangu. Ndichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change kusanganisira vaOstalos Siziva navaAmos Chibaya vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Vaviri ava vakarambidzwa kukwidza mumusarudzo dzemabi elections kuMkoba nekupela ndaba Chabalala mushure mekudzingwa mudare reparamende nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu. Vave mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti ZANUPF yainge yoshanda nedzimwe nhengo kuda kukanganisa mashandiro ebato iri. Vachamisa havana kujekesa kuti vachatora bararipi, asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti misangano yavave kuita inoratidza kuti vave kuparura rimwe bato itsva. Vanhu vainge vari pamusangano waNezuro vainge vakapfeka hanzu dzeblue.
Ndanga tine musangano weruzhinji rweManicaland unotevera. Vachamisa vari responsible nekuorganiza nekuronga movement yedu kuManicaland kuti kurukure nemamiro akaita zvino munyika pachakamira nepati kwetu.
Pari zvino chii chiri kurongwa maererano nemusangano wenyu, zita rebato nezvimwe zvakadaro, chii chamuri kurongwa?
Pane zvino chinhu chatiri kugadzira kuti vanhu vazive patiri, nekuti vanhu vese vanga vachibvunza tavachamisa vakaresaina. Saka tichiexplaina vanhu kuti zvinorevei nekuti tinofamba sei, nekuti vazhinji vanofunga kuti havachamisa vakasiya zvepolitics. Kana vachamisa vachamiri ruzhinji rwezvii, hakweteba. Vachamisa vakasiya bato reTriple C nemhaka yekuti bato iro raakukontrolwa rakatorwa neZANUPF, ichishandisa vamwe vakanga vari willing kushanda neZANUPF. Saka isu takasiya bato reTriple C ende takutaura nevanhu vazive kwatiri kuenda. Mazuva ari kuuya kumafambira chaita nenguva shomanene iri pauya, tetakuunza vanhu kuti vazive kuti vachamisa vaakuwanikwa kupi uye vanenge vachigona kuvateera vanovateera kupi, nekuti vachamisa vanorutigiri. Chechipiri, tanga tichinzwa vanhu kuti vanoti chii, ende isu tafara nekuti ruzhinji revanhu vekuManicaland vataura kuti kuno kuManicaland tiri clear nekuti isu tinoteera vachamiswa kwavanenge vaenda.
Tiri kuona kuti dzimwe nhengo dzeparamende dzeTriple C kana kuti dzanga dzakamira navachamisa dzinongwari muparamende asi vamwe vachiresaina. Chii chiri kuitika apa?
VeTriple C vane vanovamiririra vachiona mamiri anoita zvinhu ikoko kuTriple C. Isu zvataa kutarisa kubuilda movement of the people iri grounded and driven from the places panogara vanhu vedu. Saka ndosaka muchiona taakufamba nyika yese kuti taure nevanhu nekuti vanzwisise kuti nyaya yeshanduko haisi nyaya yezvigaro. Nyaya yekutsvaka shanduko inyaya yekutsvaka ugaro hweruzhinji rwemunhu wese. Saka isu hatifocus nekuva kuparliament kana kucouncil, nekuti destiny for the people of Zimbabwe and the democratic struggle ndeyekuti tichinje upenyu hwemunhu wese, kwete kuchinja upenyu hwemunhu one nemhaka yekugara kuparliament kana kuti kugara kucouncil.
Avo vange vaive mutevedzeri wemutauriro webato reCCC vaOstalo Siziva vange vari parunhare muHarare. Panewo kunetsana kukuru panyaya yemamwe mahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavachavangu. Asi mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti mahofisi aya ndeavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Mahofisi ekuBulawayo, maofisi eMDC akatengwa. Magwaro wacho aripo tenao, takatenga maofices edu ndofunga muna 2011 ndo patakatenga maofisi, mamwe mapato haya asati afoma. Zviri kutishamisa kuti vanhu vaviri ava vakurwira maofisi asiri avo. Zvatishamisawo zvakare kuti matangomuka tikaona maofisi, takangomuka tikangoona maofisi edu apendwa neimwe kala, hamiri kuti ndiani akadaro, asi tapa notice ekuti vanhu ava ngavabude pamahofisi pedu. Vakasadaro tiri kuenda kupolisi, nekuti imhosva kupenda imba isiri yako, inonzi defacing a building. So vaita defacing our building, they must move away from our building. Tine mamwe mahofisi avari kuramba vachingoti kana pavanenge vadira vanouya vachiita misangano yavo. Tine mahofisi ari kukwekwe Gweru, Chinoi pamwe chete neGwanda. Saka hatichada kuti vanhu ivavo vashandise mahofisi edu, nekuti vakutotitorera mahofisi edu. Isu tanga takati hatisi kuda zvekurwisana sema opposition political parties, teiwana wanyamunhu. Asi kana vakuuya kumba kwangu uchitora zvinhu zvekwangu, hazvichabatsire.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing akubatawo vachavangu.
Takagara tichitaura kuti vanhu kune macriminals around the president, vanhu ava vavinota kuvhota but. Saka takagona kuti vakataza kutovhota but iroro. Asi vakazokwanisa kuvhota president, vakacapture president, vakamhanya naye, akazobuda asiya musangano. Asi izvezvi vakutodzoka kuti vauye futi vadzose president, because vakaona kuti president akaenda hakuna munhu akamutevera. Vavefungidzira kuti maMPs macouncillors achatevera president, but hakuna izvozvo zvakaitika, and hakuna zvinhu zvichaitika izvozvo zvakadaro. Saka vakutodzoka kuti vaudzose president nebegidor. Saka izvozvo zvichazoramba, because iyoyo organization or iyoyo bato racho remacriminals akagara pasi hachizokwanisa kuti chivabvumire kuti vakunde kuti vaite izvozvo. Asi ticharamba chakamira nemusangano kuti musangano uende mberi. Kuguta rekuBulawayo zvekare vatomhanya kuti vabvute ofisi, ofisi reCCC. Munoziva kuti isusu takabva kuMDC Alliance, maofisi aya akatengwa tiri kuMDC Alliance, tiri kuMDC T ndo akatengwa ikoko, nova ainheritwa neMDC Alliance. Saka chiri kutotaurana navo Monzora kuti nai vadwe hatimbobatanai, tikunde macriminals aya anota kutivhutira property yevanhu. Saka tinoziva kuti tichaendesa kumadare, because isusu hatizokwanisa kutora mutemo chose kumaoko yetu. Tine kodzero rokuti munhu angakanganisa tinoenda kumapurisa kumbe tioenda kumadare kuti atongwe. Saka ndonyaya chipakati kwayo chitaurirana ne leadership chitaurirana futi nawa Monzora kuti tove ne one voice kuti makriminals avazotorera party veiendesa kupi ya blue irinde ya football club here kumbe ya church yachi achizo kuziva saka zvizovhuma kuti macriminals aya avhute office.
Vari kuzviti ndivo munyori mukuru weCitizens Coalition for Change vasengedzo chavangu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eldot Masocha vanoti hurumende iri kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti iri kuda kutanga kuongorora kuti sei zvimwe zvinhu zvekudya zvave kushayikwa muzvitoro. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi mudare reparamende kuti vainge vaine urongwa hwekuongorora vemabhizimisi kuti zvinhu zvakaita seupfu nezvimwe zvekudya zvave kushayikwa kana kuwanikwa muzvitoro zvidiki asi zvichidhura. Vemabhizimisi vakawanda vakaita seveConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti mitemo yehurumende inongovandudzwa uye kushayikwa kwemari yekunze nemagetsi ndizvo zviri kupa kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvopa kuti mitengo yezvinhu idhure. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamasocha.
Nyaya yehurumende yekuti vachange vachiongorora kushayikwa kwezvimwe zvinhu muZimbabwe zvinova zvinonyanya kushandisa vanhu chaizvo zvakunge zvichishayikwa muzvitoro haina kunge yakatanga nhasi. Tichitarisa isu nhoroondo yeupfumi hweZimbabwe pane nguva dzinenge dzichiita kuti zvinhu zvinge zvichishayikwa muzvitoro vanhu pamwe vozotarisira kunotenga kunze asi zvisingabvumidzwi zvakare kutenga kunze nokuda kwemitemo inenge yakaiswa. Chikonzero nemhosva yokuti zvinhu zvinenge zvichikwanisa kushayikwa muzvitoro ndezvokuti upfumi hwenyika yeZimbabwe kunenge kusingafambiswi nenzira yakanaka yokuti iyo mabhizimusi pamwe anenge achishayiwa mari yokunze inenge inzi inotengeswa iya kuauction yokureserve bank. Saka vanozoita mhindupindu dzavanoitavo kuenda pamusika mutema kunotsvaga mari. Pamusika mutema hauzivi kuti unowana marii uchiiwana nemarii zvekare uchiiwana nenguva inenge ichizodiwa nebhizimusi here kuti rikwanise kunge richinoodha zvinhu zvaro zvinenge zvichinoodhwa kana kugadzirisa mumwe mishini yavo yavanonge vachikwanisa kugadzirisa kunze kana kutenda maspare parts kunze. Zvinozoita kuti kuwanikwa kwezvinhu nokufamba kwezvimwe zvinhu muzvitoro umu zvinge zvichinetsa vamabhizimusi.
Profesa Masocha, asi hurumende inoti inoda kuzviongorora munofungei nazvo?
Hurumende kuti itiyo ichazviongorora ngainge ichipa kuti basa iroro richaitwa riini richipera riini zvekare yozoitei kana yaona kuti zvinhu zviri kushayikwa nenzira iyo nokuti chinosunga mpira dzako ndoupfumi hweZimbabwe chinoita kuti zvinhu zvishayikwe. Zvinhu zvakawanda hongu mari yokunze inenge ichishayikwa asi kana magetsi achishayikwawo zvekare zvinoita kuti mishini inogadzira zvinhu zvacho izvozvo inge isingashandiwo nokuti inenge ichishanda namagetsi. Kusashanda kwemishini iyoyo kushayikwawo kwezvinhu izvozvo. Saka maonero andinoita ndeyekuti hurumende nyange ichiti hayo inowo kuzviongorora inofanira kunge pari zvino ichiziva kuti chikonzero chii zvokuti ndingaikurudzira ini kuti ngaisanyanya kutambisa nguva yayo ichiongorora zvinhu zvatinofunga kuti inofanira kuziva kana kuti zvainofanira kunge ichiziva itopedza nguva yokuita matano kuti dambudziko iri iriperi nokuti hapana chitsva hapana usingazivi kuti nyika haina magetsi. Saka kushayikwa kwamagetsi ikoko kuchatoita kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vana tanonoka wande nana vamwe vese vamunoshanda navo hai makubhaiza zve makutobhaiza kana makutaura kuti hamuchati pestudio 7 yemakusini hai papo makutobhaiza makutokoneiwa achimbotangai mafunga mozotaura sangotaura tambai mumbofungai kuti modii hai studio 7 yemakusini zvingaivepoka todii toshanda sei tisati tanzwa kuti zvakamera sei totonzwa neimwika kuti kunyika kwedu kwakadii chii chiri kuitika saka studio 7 makuseni ngaisapera.
Makadini pa studio 7 maswira nekumuka pisi pamuri hamukomatwa munoka tichiti vamutsvangwa last week makataura kudini zvatova kwenyu kazvi vamunasa vakamudzinga purezidenti Magona munangaba Magona maningi vadzinga
Hello, Pastor 7. Kwaimo muzanupi makina zvongo zvituna zvo gavari nyika chine yakutungamira kuenda kumakuru here kana kuti pachine chimwe chichazoitika kutadi kutarisanawo nevanhu vachiri vatsva vakazvarwa 1980 vachivambotungamira wenyika kuzi atava muna muhuru sesiri kudza kuenda. Hello, Pastor 7. Kwaimo muzanupi makina zvongo zvituna zvo gavari nyika chine yakutungamira kuenda kumakuru here kana kuti pachine chimwe chichazoitika kutadi kutarisanawo nevanhu vachiri vatsva vakazvarwa 1980 vachivambotungamira wenyika kuzi atava muna muhuru sesiri kudza kuenda.
Zerazevashama vasibyo 7 maserase murikutaura naDA paDebena vaomana udzai vanhu vezanupf vana mutsvangwa vasatambisa mari vachidhiza vanhu kuti vaparadze bato resisi kutambisa mari vachidhiza vanhu kuti vatsvaka nachamisa chedza kuvaka nyika ngavake nyika ezaramone nyika yose angova makomba muzvipatara munara mushonga mvura hakuna vanongotambisa mari vachidhidza vanhu vachipaura chavangu kuti vagwe nevamwe maopposition party tosvikepi kwatavakomana tichidaro kumana udzaa nezano vasagarira njere ngavasevese njere vetodzigarira vavasiyana nekudzingirani kamwe nemu 46 years mwana mudiki kwavari havanyari vakamboita se inyadzi dzangu hama dzechirungu ndatenda hangu udzii padzebhena samai kuvaudza vaite zvinhu varongei.
Makadii mukoma Jonga mukoma Ivanzi tinokutendai nenhau dzamunotipa muno muzimbabwe ndo nhepfenyuro yatinoteerera nhau nhepfenyuro inotiudza chokwadi hakuna imwe nhepfenyuro inotitaura chokwadi vezanup f avo vanomunyepa vanenge vachitaura zvokunyepa vanenge vachifunga kuti vanhu vakapusa vanhu havana kupusa asi tinenge tichiziva chokwadi vanenge vachida kubata vanhu kumeso tinenge tichiziva chokwadi tinoti rambai makadaro ana mukoma Jonga ana Blessing Zulu ana mukoma Evans Zinga tichikwanisa vateereri vese vestudio 7 nese pamuzi ngatingova tarire yekuti mwari vachapindura pane zvitemo zvedu hazviite kumusi mumwe chete asi nerumwe zuva neumwe musi zvichaita patenda hangu.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apo makadii mese vashamarari tinotenda nenhau dzamunotipa vashamarari ishamo yedu iri kurwadziwa navasikala kuchema kwese kwatanga tichiita vanhu vaiisawo nemachristmas present kumhuri yavo asi izvo zvotobuda vachitoti hapana chakaitwa nepati kuchema kwese kwaiita vanhu kunamata kwese kwaiita vana mbuya kumamisha uko kunamata kwese kwaiita vana madzibaba veshanduko ivo vopedza voti hapana zvakaita nezana hazvinei vachopusikana dai manga maiziva kuti vanhu vaikudai sei asi zvamataura izvi maita kuti vanhu vaone pamumire. Tinotenda nekutiratidza pamumire, hamuna kusiyana na Chabango imi, hamuna kusiyana na Mukwadi imi, takuisa kurudzi rimwe chete nevanhu ivavo. Dai manga muri mumwe maibudawo muchitendawo zvizhinji zveZimbabwe nekuchema kwaranga richiita nemhaka yenyu, asi motobuda muchitotaura zvamunoda, hazvinei nguva ichakwana.
Pastudio 7 makadii? Pastudio 7 handisi kuziva kuti ichokwadi here yatiri kuona masocial media umwe kuti vasikara vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe. Kana vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe dzingavati tazvava kutoita vabatane nemukomana, nekuti vakasabatana nemukomana vanenge vatorasika zvisingaiti. Isu munhu watikasirwa navatsvangirai tinomuziva, isu munhu watikasirwa navatsvangirai. Kugara mujereka hakumboshamisiri kana kwokuti munhu ane buda ane dzimwe pfungwa.
Ini zvangu ndinongoti kuna vajobhus kana musanyengerwa zvinhu zvisina maturo, musanyengerwa nezanupf vana munzura vakanyengerwa nhasi vari kupi. Musanyengerwa zvamanga marwa hondo zvakanaka, zvamanga marwa hondo zvakanaka. Kana kuti vakakubudisai vakakuudzai kuti uchikubudise unofanira kunopandukira chamisa, unofanira kunofumara kubata. Handioni sekuti zvinoitei. Remember kuti vakatokudyisai poison vanhu ivavo, vakatovadyisa poison vari mujeri. Saka vozonyengereka nezvozvina nebasa rese nekuti utano hwakatoinda. Apa handioni sekuti vari kuda kuteera gwara kwaro vajobhusikana. Vanenge vakurasika, vakurasika nemadirwa avaitwa nevanhu vari mujereka. Vanhu vazhinji vakutoora mwoyo nemainterviews ava vari kuita. Vanhu vazhinji vakutodzokera kumashure. Chero vanhu vakanovagamuchira chaiko chaiko usiku hwakabudiswa huye, vazhinji vadzokera kumashure nenyaya yemainterview avari kuita isina nebasa risi. Nekuti unganyengerwa shuwa kuti hanzi bvoma rako bato taivaziva riri soja kaisu soja chari chari rakazvimiririra rinoda vanhu. But aiya vatanga iva jobhusikana, hazviperi mushe. Unozi kuti poison yavo ine mazuva mangani vachirarama vari panyika, poison yavakadyiswa iyi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica.
Takaona America ichitanga kudzorera kurwiswa kwayakaitwa nemapoka anotsigirwa neIran kubesi remilitary ranga riri kuJordan. Izvi zvinotiratidza kuti zvatakambotaura zviye kuti America iri kuda kuzivisa zvikwata izvi zvinotsigirwa neIran zviri kuita zvechitororo kuti shumba hairohwe nembama. Tinoona mberi kunouya hurumende yavaBiden icharamba ichitsvaga vese vane chekuita nekubhomwa kwakaitwa besi reAmerica riri kuJordan nemamwe mabesi ayo ari muIraq nemuSyria. Icharamba ichitsvaga ichibhomba zvikwata izvozvo izvi.
Dr. Guni, nzvimbo dzakabhomwa neAmerica idzi inzvimbo dzakadini?
Mukaona nzvimbo dzakabhomwa neAmerica inzvimbo dzisinai zvikwata izvi chete chete, asi kuti tinoziva kuti kune varairidzi kana kuti mainstructors Revolutionary Guard kuIran, kureva kuti vari kubhomba zvikwata zvinoraudzira mwero zvisingawirirane nekuva kweAmerica Middle East, uye zvisingawirirane nekurwisa kuri kuita Israel vanhu vari muGaza ichitiri kurwisana neHamas.
America inotsvakei munzvimbo idzodzi?
Kubhomba kwakaita America yaitsvaga mabases kana kuti nzvimbo dzine maIranian instructors veIRG, nekuti Iran ine varairidzi vehondo kana kuti mainstructors ari mumabhesi ese akabhombwa iwayo.
Sekuona kwenyu Dr. Guni, kubhomba uku kuri kuitwa neAmerica kuchapera zvadini?
tichaona kubomba au kuchiramba kuchienda mberi. Uye tichaona Amerika ichiramba ichitsvaga iwe vairidza ichave kuvanhonga ichivauraya. Kuti itumirewo message kana kuti kupa mucherechedzo kuIran kuti musarambe muchiita zvekutsigira zvikwata zvinorwisana nemauto eAmerica ari munharaunda yeMiddle East. Nekuti mukaramba muchidari so, Amerika iri kupa message yokuti ichapfurikidza kungobomba kumabhesi uko kune varaidzi veIran kuzosvika yazobomba imo muIran, machitoziva kuti Amerika haisi kuda hondo neIran nekuti hondo iyoyo inenge iri hondo yakareba zvikuru kwazvo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvikwata zvina zvakambotora mukombe weAfrica Nations zvave kurwira zvakare kusimudza mukombe weAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Zvikwata zvina zvinosanganisira zviviri zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti DRC Congo neSouth Africa kuchitiwo Nigeria neIvory Coast. Mitambo yemasemi final yose iriko nemusi wechitatu.
Mutambo uyu usange uri kuri mangake kwa South Africa sofa matambra ya ita kusika parizino ya ratiza kuti itim ino ine resilience, itim ine determination kuwina kwa hitu wa Nigeria maeru kutabo za kanaka ma top players nenga ajitarisi wa kungu Nigeria kukunde acha meka difference kuna wanonzo asame we Nigeria strike wabo anenga chichi kutazira kuti akafasa kuwana kukwasa kuwesa against Rowan Williams uyo keeper akakwasa kusevha 4 penalties inove record yaitwa na keeper kusevha 4 penalties ine shootout. Saka South Africa anenga ichitarisira Rowan Williams kuti akondinye mashura oro kugona kwake kubata kupresenta Nigeria from going through. Iyo Nigeriawo inenge ichikwanisa kuya yakatosunga kuita ita kwanise kukondowa South Africa. Saka anenge ari mangange
kuchitarisa kuIvory Coast ne DR Congo unozviona sei?
Uyo mutambo uyo uchange uchinakidza pati Ivory Coast yapruva kuti it can win against all adversity. Makada kuona last game yao yawakatamba ne Mali vanga vachikora vakashota vari 10 but vakamanaja kupinza Mali muma extra time ikatozorohwa last minute. Saka Ivory Coast ndikangoti matambira yakaita neMali zvakavusa confidence va players kuti they can do it and vagara vari anyway a host country, vagara vari ma favorites to win the trophy. Ndikuona Ivory Coast all the way ichikwanisa kurova DRC even though DRC ili chumi ya tamba kwa nakiza kuto pinda maseme sana kwa waita watu achiva something chitambo ito wafnambo ita before saka Ivory Coast ndiruki ifeba kutisha wina padu mutambo wa nukusa sana kutisha nakiza
ayo watulotenda Brian. Muongorori wenhau dzemitambo Brian Musekiwa mukuru wechikwata che MDV Saints Football Club ainge ari parunhare kuMaryland muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanezonchamisa votanga kuita misangano nevanhu. Imwe nyanzvi yoshora hurumende nemabatiro airi kuita nyaya dzekushayikwa kwezvinhu muzvitoro. Amerika yobomba vanopfurikidza mwero muMiddle East. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Pale.